Mangwana ne kanaka tereri tinosangana zvekare mangwana ne anasi uri musi wechishanu kurume 6/2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro enyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutengo wechingwa wakwidzwa zvekare kechipiri mumazuva manomwe. Vazhinji vanonzi vave kutenga hupfu kuBotswana nekuSouth Africa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanonzi nezuro vakamuka vachiwana mutengo wechingwa wakwira zvekare kanove kechipiri mukati memazuva manomwe kuenda pamadhora makumi maviri nemashanu parofu kubva pamadhora makumi maviri parofu. Zvondo rapera chingwa chakakwidzwa zvekare kubva pamadhora gumi nemasere kuenda pamadhora ari pakati pemakumi maviri nemakumi maviri nerimwe parofu. Vanobika chingwa vanonzi vari kuti kukwira kwemari yavanoshandisa mukubika chingwa ndicho chimwe chezvikonzero zvaita kuti vakwidze zvekare mutengo wechingwa. Hurumende inonzi nebepanhau reChronicle ingangokwidzawo zvekare mutengo wehupfu hweroller mill zvichitevera kukwidzwa kwemutengo wechibage patani. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti chimwe chiri kuita kuti mitengo yezvinodiwa nevanhu mazuva ese ikwire kukwidzwawo kwemutengo wemafuta ekufambisa. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti chikafu chakatarisa chingwa chero nehupfu hurumende yaitaura tichada kukwidza kuti hupfu hwachona huri subsidized kubva pa$ kwaanga vambotaura. Chireva kuti zvinhu zvinoshandiswa neveruzhinji nguva zhinji asingati mabasic commodities ari kukwira, asi mari dzinotambirwa vanhu dziri kuramakiadziri kunyange zvadzo hurumende nemamwe makambani vachimboda kuwedzera mari yavanenge vati cost of living adjustment, asi tinoona kuti haienderani kana kuti haikwani kuti inge ichifambirana nekukwira kuri kuita mutengo.
Takaonawo veZimbabwe Energy Regulatory Authority vachizivisa kuti mafuta aizotanga kukwira nemusi wechina kuenda pa$18.66 rita rediesel ne$18.70 rita repetrol. Zvingave here zvinhu zvaitawo kuti zvinhu zvakaita sana chingwa nehupfu zvinge zvichizokwidzwa?
Ichokwadi nekuti tikatarisa isusu dizel kunyanya ndo rinofambisa production yakawanda muno. Takatotarisa kuti pari zvino nyika yedu ine dambudziko ramagetsi, idzo mota dzacho dzinenge dzichifanira kuzofambisawo chikafu chachona kubva kwachinogadzirwa kuenda kumadistribution point. Saka kukwira kwemitengo yepetu kunyanya needhiziri kunokonzera kukwirawo kwemitengo yezvinhu zvakawanda wanda. Chinokahadza zvacho ndezvekuti mitengo yepetu atotsikisa mitengo ati munomo mitengo iri kuwedzera kukwira.
Matauro onyaya yekuti hurumende yakazivisa kuti ingangokwidza mutengo wehupfu uri subsidized kana kuti hairi kubhadharira kuvanogaya hupfu, izvi zvinozosiya papi vari kuda kubatsirwa nehurumende kuti vange vachiwaniswa hupfu hwakaderera?
Zvinenge zvisisina chirevo kuti kune hupfu hwakaderera nekuti mutengo wationa wakungodzokera paya pavanga huri vadagwa kurale kuchinoi vasati vataura kuti hurumende yakupindira kuti inge ichibatsira vanhu. Saka rubatsiro rwachona zvakutoita sekuti rwakuenda kune vanogara hupfu nekuti mutengi matingobhadhara mari yakawanda kuti atenge hupfu hwachona. Asi tisikanzwisiki kuti subsidy yachona ichiri here kukwanisa kubatsira vayanga vakanangwa navo kuti ibatsire kana kuti yakusobatsira vanogaya hupfu. Zvochitipa mubvunzo wekuti tibvunze kuti iko kusubsidizwa uku kwanga kwakananga nekubatsira here vatengi avo vari kukwidzirwa mutengo zuva nezuva kana kuti vanogaya hupfu vanova vanga vagara vatoriwo nemari dzaukare vanova ndivo vaakutozobatsirwa nesubsidi kudarika vanotenga hupfu sezvo zvanga zvakanangwa nesubsidi iyoyo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weInternational Cross-Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanhu vakawanda munyika vave kutenga hupfu kuSouth Africa vamwe kuBotswana sezvo hwave kunetsa zvakanyanya munyika. Hurumende yava nemwedzi ichivimbisa kuti hapana munhu achafa nenzara. Vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Uye mimwe mitemo yehurumende inonzi iri kukanganisa nyaya dzekurima. Hurumende iri kutarisirwawo kuwedzera mutengo wehupfu huri kutengeserwa vanhu hwakaderera mutengo. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaJuru.
Hongu, vanhu vari kutumira zvinhu zvakanyanyisisa. Tinoda kuti kunyanya hupfu. Hupfu raita dambudziko guru kunyika yeZimbabwe. Hakuna hupfu, saka tiri kuona kuti pamabhazi anoenda kuZimbabwe uye nepamagonyeti vanhu vari kutumira chikafu kunyanya hupfu. Pane kuti munhu anga achienda kumusha tiri kuona vanhu vari kubata murefu bata mupfupi vachitumira chikafu. Mabhazi ari kuenda akazara nehupfu zvinotyisa mukoma Blessing. Zvekuti bhazi unoona kuti hafu yezvinhu zvine zvirimo hunenge huri hupfu, nekuti raita dambudziko guru kunyika yedu yeZimbabwe.
Ko, pamuganhu peZimbabwe apa havasi kuzobhadhariswawo here mari yakawanda yemutero? Vari kunzi pindai zvenyu.
Aiwa, hupfu hausi kubhadhariswa mutero mukoma Blessing. Hupfu hwakavhurirwa kunzi vanhu vanokwanisa kuyambuka havo nehupfu. Chero ivo vanohodha hupfu kuendesa kuZimbabwe kana vachinge vaine mapepa ekutohodzesa hupfu wachona havasi kubhadhariswa mutero wekuendesa hupfu. Asi zvimwe zvinhu zvese zvinoramba zviri pazviri ipapo pekunzi kana uchinge kamwe chete pamwedzi unenge uchibvumidzwa kuenda nezvinhu zvako zve$200 tinoti rebate. Munhu ane rebate yake $200 pamwedzi nemwedzi. Saka muripo wakarangwa uri pamwe chete pa40% ipapo mutero unobhadhara 40% kana uchinge wada kupfurukidza rebate yako kana kuti kana usina rebate.
Asi hupfu ndoo hwakanyanya kozvi zvimwe zviri kunzwawo nevanhu?
Zvinhu zvakaita semafuta tinangoti zvinhu zvinonyanya kushandiswa mazuva ese mukurarama kwevanhu. Zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, cooking oil iri kuyambuka. Zvinhu zvakaita semukaka wehupfu zvakaita sana Cremora nana Ellis Brown zviri kuendeswa kuZimbabwe. Zvinhu zvakaita sesipo dzekuwachisa dzingave dzezvigodo kana zvedzehupfu dziri kuwanikwa dzichiyambuka dzichienda kuZimbabwe. Zvinhu zvakaita semupunga zviri kuwanikwa zvichiyambuka zvichienda kuZimbabwe. Saka tingangoti zvese zvinowanikwa zvichida kushandiswa vanhu vari kuzviendesa kuZimbabwe, sekuti kutumira mari zvinoendera ita dambudziko pakuti vanotumira asi zvinhu zvimitengo yakakwira zvakanyanyisisa kuZimbabwe zvichienzaniswa nekutenga kune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Mutungamiri weInternational Cross-Border Traders Association vaDennis Juru vanga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Hurumende yeBritain yapa Zimbabwe zvipfeko zvekuti vashandi vemuzvipatara vapfeke pavanenge vachirwisana nechirwere cheCOVID-19 senzira yekuti nyika inge yakagadzirira chirwere ichi zvakakwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa zvipfeko izvi, izvo zvinosanganisira mamaski ekuvhara muromo nemhino pamwe nembatya dzinoshandiswa nevashandi vemuzvipatara kuti vasabatire zvirwere, izvo zvakatengwa nehurumende yeBritain kuburikidza nebazi reDepartment for International Development kana kuti DFID. Mumiriri wesangano reWorld Health Organization muZimbabwe vaAlex Gasasira vati vari kufara nekugadzirira kwakaita Zimbabwe kurwisana nechirwere cheCOVID-19.
We are very grateful to DFID Tinotenda zvikuru veDFID avo vakatsigira urongwa hwekuti Zimbabwe ikwanise kuzvimirira pasi pemurao wepasi rose unoona nezveutano.
Mukuru weDFID muZimbabwe, amai Kate Tutan, vati zvipfeko zvavasita kuZimbabwe nhasi zvinokosha mari inodarika zviuru zana zvemapounds, uye vacharamba vachipa Zimbabwe zvipfeko izvi kusvika zvasvika pamari inodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana manomwe mapounds. Gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vati vafara zvikuru nerubatsiro urwu.
Saka tinoda kuti tinotenda hurumende United Kingdom nezvavatiitira kuti tsvangira izvi zvokuti vashandi vedu vashande vari safe pasina zvokuti hanzi vanozonetseka vobatira chirwere. Izvi zvichaita kuti vadzivirire chirwere kuti vasabata chirwere.
Vamoyo vatiwo nyika inofanira kugara yakavhura ziso zvichitevera kuziviswa kwaitwa nehurumende yeSouth Africa nhasi kuti pane munhu awanikwa aine COVID-19 kuSouth Africa kwakare.
Kuuya kuchirwere muSouth Africa zvinotaridza kuti chirwere ichi chinokwanisa kusvika pese pese. Chinokwanisa kunyika kusvika panyika ipi neipi chero pari pano pasi. Nokutaura kuti chaapa dhuze nesu. Toro tiso chitosimudzira chaizvo tese tichingoshanda pamwe chete secommunity, tishande pamwe chete necommunity yese yeZimbabwe. Muri yese yeZimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka iso tiri kuitawo patinokwanisa napo kudzidzisa vanhu, gezai maoko, musangomhorosana, kumeso musangobata kumeso zvokuti munozvazadza zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho.
Mukuru anoona nezveutano muHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti kana chirwere checoronavirus chikapinda munyika vawanikowo vakagadzirira zvakakwana.
Seharare tiri kuedza nepatinogona kuti tikwanise kuprotekta community. Tinokwanisa kutora munhu kwaanenge ari kuenda naye paWalkins tomuisolata kuti vati community protected. Maanenge arimo muchipatara imomo tine zvatinenge tichiita kumubatsira, nekuti tinenge tine mishonga, tine madokta, tine manesi vanenge vachimubatsira murwere arimo asi asiri pakati pevanhu kwekuti chirwere choramba chitatapurika. Uyezve tiri kupinda mucommunity tichiteera macontacts vaanenge achigara navo padhuze nepadhuze tichiona kuti havasi kuita urwere here. Kana aita urwere tovatora tovaita isolate zvakare.
Zvichakadai, mumiriri wechina muZimbabwe vaGuo Shaochun vazivisawo vamoyo kuti hurumende yavo ichavandudza chipatara cheWilkins muno muHarare kuitira kuti chipatara ichi chinge chine zvose zvinodiwa mukurwisana nechirwere checoronavirus izvo zvatsinhirwa navamoyo.
VeChina vabatsira, vauya mukuru weChina muno auya akatenderera akaona zvese zvatinofanira kunge tichigadzirisa kuitira kuti kana tikawana varwere vanopinda muno muWilkins vanenge vakagarika zvakanaka, inonzi comfortable muchirungu. Saka ndo zvavauya kugadzirisa, vachatisvenenzvezera nzvimbo yedu, vachichinja, vachipenda, vachiita zvese, mibhedha yakanaka nemashitsi nemablankets, masinki, mvura, matoilets, vachatigadzira zvese izvozvo.
Chirwere checoronavirus chakatangira kuChina chikauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu munyika dzakawanda, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti hurumende iri kuenda kumatare edzimhosva kuti vajobsikala vatongwe zvekare nemhosva yekuda kudirigura hurumende. MuFinancial Gazette mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vamupakama mbete vanoti Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya dzezvibvumirano zvainosaina, kodzero dzevanhu nekubvisa uori kuti iwane vanoda kuzotangidza mabhizinisi munyika. MuFinancial Gazette nekare Mwine nyaya inoshora urumende chiti aina shungu za kukatilisa ze upumi munyika. Herald inoti mchungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vano yambira wanotengesa nukutakura huku kuti vasaite zvouori. Yashika nguva muchirongwa yatinokoka vatereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko vashamarari vestudio 7 ana Jonga Kalimire ana Blessing Zuru ana Maverasi ana Tanunoka Kahwande. Inini ndinonzi Manuel John andinogara kuPretoria kuSouth Africa. Nyaya inondinetsa ndeyekuti tinoramba zvetichitaura kuti maerection anobvisa ZANU-PF. ZANU-PF haibvi nemaerection. Vanotoda kutoti munhu wese mwana weZimbabwe kuti muZimbabwe mugadziriki. Tipatsvagwe rimwe zano because havatodi kubva ende maerection anongobira ndo vanozvimakira ndo vanoita zvese. Saka zvitobatsiri izvi zvakutongoda njere, hazvitombodi zvezvokuti titi vachabva vachaita senzara. Tarisai zvipatara zvakavharwa, makliniki akavharwa, zvikoro zvavharwa, hakuna ari kudzivirira. Apa chirwere checoronavhairasi chikauya tinopera tose because muZimbabwe takatombopedzwa nebhakteriya rekorera chairo chairo. What about chirwere ichichi? Nepamusana pekuti hakusisina zvipatara zvacho, tinoita sei? Muno muSouth Africa chatovemo, toita sei?
Makadiko vatefenyuri vestudio 7, ndikuda kungotaurawo pamashoko ayo ari kutaurwa neavo vanonzi vamangwana avo. Zvinhu zvavari kutaura ka isu vana veZimbabwe tiri kutoziva kuti vanhu veZimbabwe vakafa paya paya musi wa1 uya vakaurayiwa nemauto. Zvetakanyatsoona pamavhidhiyo akafamba pamasocial media nekupi nekupi takazviona. Saka ivo vari kuti haasi mauto akazviita nekuda kwe zvoreva kuti ivo vanhu veZanuka ndo vakange vakatotuma mauto iyayo kuti vaite izvezvi. Se vachizvivanza America ngaiwedzere zvirango. Dei atombowedzera pane anonzi mangwana ari kutaura zvitimboona tachataura chienda kutenda hangu.
Mangwana nakanaka vashamari vestudio 7, indoitwa mukoma Paul Nhaurirano David. Ndiri pasocial nguvhe, ndiri pamusoro pokutaura nyaya yezvecoronas virus. Coronas virus ichi chirwere ichi chino chakaoma uyezve kutapurirana kwachakiitwa kunhu maitiro acho achakiita acho awa tichazvione shuma yazvo kuti pana pakuti munhu achatokwanisi kuti abatwe ngeumwe munhu kana kumhoresana kana kuite zvimwe zvizhinji zvinokwanisa kuti zviitwe nemhaka yechirwere checoronas virus. Zvinonga zvichitoreva kutoti kana neshiri chechedzo dzingabva dzichitobhururukawo kana kumagungwa ikoko dzikava dzikaende kokembawo kana kuti kuna naamerica kana kuti dzikave kokembawo kana kuti kuna naafrica kutobva kuti dzinotouyawo nacho chirwere ichocho checoronas virus sekuzvitaura kwaari kuzviita kuti chinotapurwana ngenzira dzakasiyana-siyana ndisikazivi kuti yeshi zvinorapiwawo sei.
Hello studio 7, ini ndiitwa mukoma tapfuma nei ndiri panorthern cape pasouth africa. Ndiri kutaura hangu ndaida kutaura nezvenyaya yachirumhanzu yamukoma chirumhanzu navadhewa mavhino. Hamuoni kuti vachirumhanzu vanga vachizama kunzvenga chokwadi here chekuti ivo vari kunyatsoziva chokwadi pachiri? Vakutaura nezvemunhu wekuiran uko vachisiya chokwadi chiripo pagiraundi. Havasi vari kuchinzvengerei kuti masoja ndo vakapfura vanhu, vakapfura vana veZimbabwe vachiratidzira. Ngavadzame kutaura chokwadi, nyika inoenda mberi.
Vai vana vashamarari vese vestudio 7, ndine urombo nebato rehurumende yeZanu iyo iri kutaurwa kunzi nevatrump gadzirisai mareforms, koshesai kodzero dzevanhu, musapunyikidze kodzero dzevanhu. Ivo vari kuramba saka vanogochipa nekuti MDC ndo irikuno kumbirira zvirango ivo vachizviita pacheta. Saka vana America havaoni, havana maziso, havana nzeva, havanzwi. Hurumende yezano yakonewa. Maadvisa dzava Munangagwa havazi kuda vamunangagwa, vari kuda kuvaurayisa nekuti makaona zvakaita gore riya na 2017 muna November vamugabe kudai dzimwe nyika dzanga dzisina kusimba kuti aiwa vamugabe vaidai vakaurayiwa. Asi dzimwe nyika dzakati aiwa musaurayi vamugabe. Kusvika hurumende masoja asiya kuuraya vamugabe. Saka maadvisas amunangagwa achamuura achavaurayisa vamunangagwa havavade, havasi kutoda. MDC inotoda Munangagwa dani maadvisas amunangagwa ezanupiefu haadi vamunangagwa. Tatenda, bye bye.
Pastudio 7 maswera sei vashamarari maswera sei ndinoitwa wasiyabonga Clive Chuma ndiri muEastern Cape South Africa. Energy mutori awo energy mutori awo matauriro awo anoita sekunge kuti vari kushandisa position yavari kuvhika zvinhu zvese zvakanaka vachizviisa mudondo. Point yavo iyo yekuti hurumende yeAmerica inongoteerera opposition party chete handioni sekunge ine musoro, nekuti hurumende yeAmerica kana zviri zvekuti ine vanhu vainofanirwa kuteerera kuti zvinhu zviende rutivi rwakanaka. Koiwo chinowatadzisa kuziva kuti kusateererwa ndokubuda mugwara rakanaka kana rakanakira nyika chinyi.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera, chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga. Madzimai nevasikana sei kunyarara nemusi wesvondo kurume 8 izuva rekucherechedza madzimai reWomen's Day. Tipewo pfungwa dzenyu pane zvese zviri kuitika nezvamunofunga. Titumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Kenya iri kupomera Somalia mhosva yokurwisa misha mudunhu reMandera riri pamuganhu wenyika mbiri idzi. Kenya neSomalia dzinogara dzichipopotedzana pamusoro pemuganhu uyu. Mapepanhau anoti mutungamiri weSomalia vaMohamed Abdallah Farmajo vakataura parunare nemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta pamusoro penyaya iyi. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakurudzira sangano reUnited Nations Security Council kuti ritemere Iran zvirango zvitsva zvekutenga zvombo, sezvo zvirango zviripo iko zvino zviri kupera muna gumi guru gore rino. VaPompeo vati China neRussia dzinogona kutengeserazve Iran zvombo zvayakashandisa muIraq nezvayakashandisa kurova Saudi Aramco muSaudi Arabia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kupararira muAmerica. Pari zvino matunhu makumi maviri azivisa kuti ari kunetseka nechirwere ichi. Vanhu gumi nevaviri vafa nechirwere ichi muAmerica, vamwe vanopfuura mazana maviri vachinzi vanacho uye vari kurapwa. Pasi pose chirwere ichi chauraya vanhu vanoita zviuru zvitatu nemazana matatu ane makumi masere nevashanu. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti paramende yeAmerica yavhuma kushandisa mari inopfuura mabhiriyoni masere mukurwisana nechirwere ichi muAmerica.
Nyaya coronavirus parizvino muno munyika yedu muAmerica yatekeshera zvikuru yasvika kumastates a 20 akonfirma kuti vanayo asi zvichienzaniswa nedzimwe nyika manhamba atinawo achiri mashoma zvikuru tine vanhu vanoraudzira mazana maviri just above 200 cases dzatava nadzo muno muAmerica asi tinofungidzira kuti wandu hwevanhu vane utachiona uye vari kutofamba vachitapurira vamwe wakawanda kuzvinogona kupetwa kana kaviri nekuti vanhu vazhinji havana kutestwa kuti tizvise into perspective kusvika pari nhasi vanhu vativatestwa vano vari pasi pe 2000 muno muAmerica nenyaya yekuti matesting standards anga asati anyatsokupararira kubva kuCDC achiendeswa kumastates nemalocal authorities namachiremba akazvimirira ega matesting standards uye matesting kits hatinaye akakwana saka tingati pari zvino tichiri mustage yediscovery yokuti titsvage kuti titsvagurudze yekuona kuti vanhu vangava vane utachiona vakawanda sei
chirwere ichi chiri kuvhiringa sei zveupfumi neavo vemabhizimisi
tikatarisawo kune zveupfumi chirwere ichi chiri kuita kuti vepamusika vemari vave nekudengedeka nekutyira kuti bhizinesi muno muAmerica harichafambe zvakanaka izvo zvaakuafekta upfumi hwenyika tikatarisa semuenzaniso zuva ranhasi matrading stocks esari matatu nhasi tikaabatanidza adzikira pautengeswa hwemari nemapesende ne 3% kureva kuti ieffect inotoita maraptures achaafektawo global economy yese izvozvo izvo zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti detakurumidza kuzvigadzirisa
iyo hurumende iri kuita zvakakwana here kuti idzivirire kufararira kwechirwere ichi
iye nhasi senate yemuno muAmerica yatora bhiri rakabva kudare repasi recongress yapasawo $8.2 billion ichanzi ishandiswe kurwisana nechirwere ichi yatamirira kuti purezidendi vatrump vaise runyoro rwavo kana kuti vaite assent to the bill roitwa mutemo poiswa mari iyoyo kuti ibatsire kubatsira kugadzira makits anodiwa ekutesta kubatsira kugadzira hembe kana kuti zvipfeko zvekudzivirira avo vanoshanda mubazi reutano vanosangana nevarwere ava kuti kubatsirawo vana mazvikokota vanoongorora maresearchers kuti pagadzirwe nhomba kana kuti vaccination nemumwe mishonga inogona kuzobatsira kuti chirwere ichi chive contained chisarambe chichipararira
Dr. Frank Guni vari parunhare muno muAmerica nestudio 7
Rado oi levanti ribe na vantan inini saiyan ugu Tokazerwe enda kudirwa geti Hazimbotora mamine Takamiririra matrizi tirigo kumango madepozi kumafrati Getari nangwa zimbisa chaiyo Iri chaiyo ichaiyo Zizivireka na iriyo Italian, yo, hey yo Proto Madirindo tangira kutoka Ugu Madirindo tangira kutoka Ugu Madirindo tangira kutoka Madira tigira pa musoro senge pengu Urikone rako nenge dirikone rangu Rimwenda kari wana rinde mamara enungu Rino tangira kutoka zaziri zeite zipuda waka tikirira Kune vata zonzi maruzi rira
Enzo, smati no tangira kutoka Sezonguwa ya diapera, rekati mpo tarisa zonga ziri muna uza nasi Mutengo wechingwa wakuzwa zekare kechipiri mumazwa manomwe Vazhinji vanonzi vave kutenga hupfu kuBotswana nekuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
soku isika tisenda baku.